angathini ngokuhlangana ukuthi wana siwapha dzidziso yakanaka yekugara mukati necommunity pasina kushushikana vana vagare vachiraramazve uyezve vachiwana right to education sekuwana kunoita vamwe vana vanowanawo mukati nenyika yedu yezimbabwe sezvo nyika yedu yezimbabwe ichiti right to education saka isi tiri kuda kuti iwana ava vatiinawo vatakaidentify committee yedu vadzidzewo sekudzidza kunoita vamwe vana vachoenda kuchikoro zviya zvema3 hours learning nekuti nekudako kuti vanoshaya tidzise chinzafana nechinonzi racism muwana kana tichiedza kuti vana va vane zvekudya nezvimwe zvinobatira zvakafanana netugrocery pavanodzokera nazvo kudzimba kuitira kuti vagozonosvika vachipa vabereki vavo zvinhu zvatinoita vakafano.
Vana vamanga muinawo kumabiko makavasarudza sei?
Vanavo vakaidentifya negrupu rakasarudzwa nespecial office kuti ritange richishanda pakuongorora nyaya iyi kusanganisira kubva muchikoro muzvikoro zvedu nezvikoro zvakafanana nafundi kechikoro chakafanana nesanzapii navadzidzisi vakapuwa vana kuzovanga vachidzidzisa pachena asi vachiwana 2 hours education. Saka tina vashandi vakaisiwa mukati nemahofi ose vadhiwanzikim vanonzi maccw vanoidentifya vanavo nemacommittees akayakwa mukati nemawadi avo.
Makwanisa here kunge muchiunganidza zvamava muchitarisira kubatsira nazvo vanoshaya?
Hatina kugona kuzokwanisa kuvaunganidza vose nekudato kuti mari yedu honye yedu zvanga zvakaoma zvakazirema saka pazongotika bhajeti nemari yatanga tiinayo tingoinimitawo kutya pahamusi asi kune vamwe vatosara kudzimba sina zvikwanisa kuti vanga vari pamuyambo nekudato kuti hatina kuwana kufambiri nekuti tanga takatarisa bhajeti ritinokwanisa kuwanaii $800.